ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoroye na udzedu dzanasi china kukadzi 22/2018. Gurukota rezvemukati menyika vaObert Mpofu vanoramba kupindura mivhunzo yekomiti inoona nezvezvicherwa pamusoro penyaya yemangoda vachiti sachigaro wekomiti iyi vatemba mliswa vanofanirwa kusuduruka pakunzwikwa kwenyaya iyi kuitira kuti vampofu vapindure muvhunzo. Vanhu vakawanda vochema-chema neurongwa hwekanzuro yeguta reHarare hwekurambidza makombi kupinda mukati meguta sezvo vanhu ava vava kushandisa mari yakawanda. Vanotengesa mumigwagwa kumasvingo vodzingwa mumigwagwa mavanotengesera zvinhu zvavo nemasoja nemapurisa ane zvombo. Sangano reAmnesty International roburitsa gwaro rinoratidza mabatirwo ari kuitwa kodzero dzevanhu pasi rose kusanganisira Zimbabwe. Munyaya yedu huru yanhasi nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzozeya remangwana reNDC Alliance zvichitevera kuchema-chema kuri kuitwa nemamwe mapato ari muAlliance achiti haasi kuona remangwana rakajeka mubatanidzwa uyu. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLivetalk na 8pm tiri kutarisa mirizhonga yezvematongerwo enyika inosangana nevanhukadzi pamwe nekuzvidzwa kwavanoitwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-1386060801550 kilohertz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kuteerera chimwe chirongwa chedu na 6am kubva muvhuro kusvika chishanu. Let's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona tichange tiri kutarisa zviri kuitika muguta reHarare umo vemakombi vari kusiya vanhu kunze kwedhorobha iri zvichitevera urongwa hudzva. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page redu reVOA Shona.